Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Republic Police inoti yarambidza kuratidzira kwanhasi kwakarongwa nebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa, asi bato iri rinoti kuratidzira kunoenderera mberi. Hurumende yeAmerica neyeBritain dziri kushora zvikuru nyaya yokupambwa nekuitwa kashira mberi kwenhengo dzeMDC. Ndichanzwa zvinobva pamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nezuro manheru mapurisa akazivisa kuti varambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa. Masvondo maviri apfuura MDC yakaronga kuratidzira muguta reHarare rikazivisa mapurisa kuti vatsigiri varo vacharatidzira nhasi 16 nyamavhuvhu. Bepanhau reHerald rinoti mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati kuratidzira uku hakubvumidzwe uye anenge asina kuteerera izvi achasungwa. Munyori weMDC vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti hapana chinokonesa kuratidzira kwanhasi, vachiti vanhu vauye kuzoratidzira sekuronga kwakagara kwaitwa nebato ravo.
Ndozvimwe zvacho zvatinokurudzira vanhu kuti vauye kuzoratidzira. Mapurisa haana kodzero yekuti arambidze marights ari muconstitution, and ndozvimwe zvatinokuti tiuye kuti vanhu vauye kuzoratidzira. Saka isvarezvo yakonsent takakurudzirwa nemutemo ndechekuti MDC idzivise mapurisa kuti nemusi wakati nenguva dzakati yakadai MDC ichange ichidana vanhu kuti vauye kuzoratidzira. Izvi takazviita mazuva magumi mana apfuura. So takatevedzera mutemo zvaunotaura. Mutemo uno tinofanira kungozivisa mapurisa. Saka mapurisa akaziviswa akatotinyorera tsamba achitenda kuti vanzwa ziviso rinotakavapa. Saka izvo MDC ndakandiri kuvazanhasi ndikabvako kuma8 ndikabvako pasina munhu atinyorera tsamba. Tiri kungonzwawo zvamava kutaura izvozvizvi pati isu seMDC tiri kuti mana vanhu vezimbabwe vese ngavabude neuwandu hwavo vazoratidzira kunyuta kwavo neurongwa hwavamunangagwa. Izvi ikodzero dzedu dziri muconstitution. Hakuna munhu ane mvumo yekuti atore kodzero dzedu dziri muconstitution. So tiri kukurudzira vanhu vese kuti vauye vazoratidza nemunyara.
Bato renyu roita sei? Munoonei?
Izvi zvinongoratidza kuti matyiro ari kuita vanhu vese anopiwa kuti vanoziva kuti musangano wedu MDC paunosheedza vanhu vauye kuzora vanhu vanovanga vachiedza murunyararo. So vanoziva kuti panoshedzerwa demonstration MDC vanhu vanouya vari murunyararo vachiratidza kodzero yavo. So ndo zvavari kutya zuva ranhasi vati kushedzera sarto. Saka isu sevatungamiri veMDC tinkuti isu tateedzera iya nemuconstitution zvodiwa nemutemo wenyika. Saka tinokumbira kuti vanhu vauye mamunyararo vauye kuzoratidzira vauye neuwandu hwavo.
Avo vange vari munyori weMDC vaCharlton Wende vari muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachangobudisa mashoko kuvatori venhau anoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi. VaChamisa vati zuva ranhasi rinokosha mukurwira kwevanhu kodzero dzavo pasina mhirizhonga, vachitizve hurumende iri pamutemo ndiyo yega inokwanisa kugadzirisa zvichemo zvevanhu. Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sesangano harisi kukurudzira nhengo dzaro kupinda mukuratidzira kwakarongwa nebato reMDC nhasi, asi kuti nhengo dzaro ndidzo dziri kunetsa nekuda kupinda mukuratidzira uku. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vanoti nhengo dzavo dziri kuti sezvo kuratidzira uku kuri kubata zvimwe zvezvichemo zvevarairidzi zvakaita semihoro, vaona zvakakodzera kuti vapindewo mukuratidzira uku.
Isu seboka reATUS hatisi kukurudzira vanhu kuti vaparticipate, asi mamembers edu ndo anga achiti vamwe acho vanoda kuparticipata. Saka isu tiri kuti hatingavarambidze, vane kodzero yekuratidzira. Sezvo imwe nyaya iripo panyaya yekuratidzira kuripo iri yemasarari mashoma anotandirwa nevanhu. Saka tiri kuti vose vamembers vedu vanoda kuparticipata vakasununguka havo, isu seboka hatisi kuzovapanyisa kuti vaparticipaterei nenyaya yekuti vanotenderwa nebumbiro remudu remutemo. Saka tichivakurudzira zvakare kuti kana vaparticipata vasazopinde munyaya dzemhirizhonga, vateedzere mitemo yenyika.
Asi hamuzoonekwa here sekunge muri kukuchidzirawo panyaya yekuti munyika munge muine kuratidzira?
Isu hatina kukuchidzira kwatiri kuita. Chiri kutokuchidzira vanhu kuti varatidzire inhamo yavanosangana nayo. Inhamo yekuti masalari avo mashoma. Inhamo yekuti havana chekudya, havasi kukwanisa kurapa muzvipatara. Ndo chiri kukuchidzira. Isu tiri kungotaurawo seboka kuti hurumende ngaitarise zvichemo zvedu. Seboka tichaenderera mberi nekuratidzira musi wa19 August, patichange takukurudzira maticha ese kuti anga achiuya. Asi apa tati vose havo vanoda vakasununguka kupindawo munyaya yekuratidzira.
Mataura nenyaya yekuratidzira musi wa19, zvii zvamunee muchinyunyuta nazvo?
Musi wa19 tiri kuiti pay day funeral, patiri kuchema nenyaya yemuhoro wedu wakayeredzwa yakadzika zvikuru kusvika pa$10 zvemani, zvaita kuti tirarame tiri muutapo. Saka tichanoungana pamahofisi avo tiine koshini yekuchema salari yedu. Togoswera tichichema tiri ipapo tichizivisa vamutende kuti hatisi kufara. Takanzwa vachitaurira vanhu vepasi rose vachiti masevhanzi anofara. Saka tiri kuti aiwa regai muone kuti hatisi kutofara takatsutsumwa. Zvino tiri kuti tiri kuenda kunochema pamahofisi pavo yatiri kuti pay day funeral iyoyo te takabata kofini redu tichiratidza kuchema kuti vamutuli hatina mufaro watinawo. Titarisirawo kuti mwangavinyevenzemwoyo vakatinzira tisi kuti pane budget surplus yavanogara vachiti vanayo vangatigurirewo chidimu vatipowo tiwanise kurarama nemurugo.
Iyo nyaya yemihoro yasvika papi mukutaurirana kwaa kuchiitwawo nevashandi vehurumende nehurumende?
Kutaurirana kwakagumisa kare hurumende payakati yakatiripa vanhu kusheni yozoona kuti ingape conditions of living adjustment mwedzuna. Asi hapana nhaurirano dzakazoitika kubva ipapo hurumende yakanza yangozvinyararira. Saka muchitarisa nature yemanegotiations anoitwa pakati pemacivil servants negovernment, wekaside rinenge rakatomirira kuti hurumende yacho ndo ichazovadedza. Iye haina kuvadedza kwairi kuita, ende iri kuratidza kunge yatokanganwa nyaya yacho. Ndezvimwe zviri kuita kuti timbonoratidzira kuti tivayeuchize kuti aiwa vadzidzisi nevamwe macivil servants vari kurarama munhamo yakakura.
Avo vanga vari mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yeAmerica neyeBritain kuburikidza nemizinda yayo muZimbabwe iri kushora zvikuru nyaya yokupambwa nekuitwa kwakafira mberi kwenhengo dzeMDC pamberi pokuratidzira kuri kutarisirwa kuitwa nhasi nebato iri. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International neHuman Rights Watch ari kushorawo kupambwa kwevanhu uku. America yati munyika ine utongo hwejekerere zvakadai hazvitarisirwe. Britain yakurudzira vari kuita izvi kuti vasungwe. Mashoko aya atsinirwawo neAmnesty International mumashoko kuvatori venhau, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati mapurisa ari kuongorora nyaya dzevanhu vari kuti vakapambwa ava. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Zvekupambwa nekusungwa nekurohwa kuitwa kafira mberi kwevanhu hazvina kunaka zvachose. Zviri kutaridza rimwe divi renyika yeZimbabwe risina kunaka, rakaipisisa nemhaka yekuti chekutanga vanhu vari kuzviita izvi vari kuzviita muzita rehurumende vachida kudzivisa vanhu kuti vasataridzire zviri pamutemo murunyararo ndochekutanga. Chepiri ndechekuti mapurisa haasi kutora matanho hakasi kekutanga vanhu vachipambwa mudzimba dzavo variri vachirohwa kuti kwakafira mberi vachikwadzwa zvakaomarara vaobet masaraure vekuvadzidzisi iko zvino vatatenda mombe yarara vakaita kwakafira mberi vachipomerwa mhosva yekuronga kutaridzira zviri pamutemo kureva kuti vanhu ava vari kuzviita muzita rehurumende asi hapana kana mumwe chete ati asungwa. Zvinosvibisa zvachose chimiro chehurumende yeZimbabwe, chimiro chemapurisa, uyezve zvinopa mucherechedzo wekuti hurumende yeZimbabwe haina kuzvipira kuchengetedza kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika ra-2018.
Asi kani Zuro, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakazivisa ivo kuti hurumende kuburikidza nemapurisa ichaferefeta nyaya dzevanhu vari kunzi vari kupambwa idzi vamavhinga. Tingati here hapana chavari kuita?
Zvishoma zviri kuitwa. VaNick Mangwana havafaniri kutaura kuti hurumende ichaferefeta tichiziva kuti vanhu vari kurohwa. Tikatora mienzaniso wekupambwa kwakaitwa vaobet masaraure nguva yapfuura, vakapambwa vakarohwa zvakaomarara nevanhu vane pfuti. Tinoziva isu kuti muZimbabwe hakuna vanhu vane pfuti wo zvavo vasiri vanhu vemutemo. Vapedza kurohwa vamasaraure vakanokandwa mumaoko emapurisa, kureva kuti vanhu vari kuzviita izvi vari nerimwero uyezve vari kushanda nemapurisa. Saka vaNick Mangwana ngavarege kuhwanda nemunwe vachitaura mashoko asiri iwo, nekuti hurumende inoziva vanhu vari kuzviita. Nemhaka yei vamwe vachona vachizokandwa mumaoko emapurisa kana kuri kunzi ava ari kuzviita matororo asinei nehurumende? Saka tinoda kuti titaure pachena kuti hurumende iri kuvadza chokwadi. Vanhu vari kuita izvi vane rimwero nehurumende nemhaka yekuti hapana ari kusungwa, uyezve vanenge vaine pfuti vachiita izvi vachitaura kuti muri kudei nemhaka yei muri kuda kupandukira hurumende. Ndakataura navamombe yarara nezuru vakatitaurira kuti ndo zvavairohwa vachiita, vachibvunzwa kuti kusei uri kuda kupandukira muhurumende, kureva kuti vanhu vari kuzviita vanhu vari kushanda muzita rehurumende.
Asika iyo hurumende iri kutioka pamwe zviri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vaimbova mutungamiri wenyika vaMugabe vavari kuti veG40 varoda kusvibisa zita rehurumende.
Hatingazivi hedu, asi ndinoona sekuti manyepo, nekuti kana kuri kunzi vanhu vari kuzvikonzera havana rimwero nehurumende havazivikanwi. Mapurisa eZimbabwe anozivikanwa nekugona basa kana vachiita basa. Iko zvino vakapeta maoko nemhaka yekuti vanhu vari kuita izvi vanozivikanwa. Kana kuri kunzi vanhu vanotsigira vaMugabe nemhaka yei vari kurova vanhu vachiti musapandukire hurumende, hurumende iripo iko zvino iri kutonga ndeyavamunangagwa. Kana vanhu ivava vachinzi imhodi dzisina adzituma, mapurisa ngaaite basa sebasa, abate vanhu tizive kuti ngananangana, nekuti iko zvino tinoziva kuti kune vamwe varwi vekodzero vari kutaura kuti tiri kuteverwa nemota dzisina madhamba dzinenge dzichiurwa kuti mota iri kuvatevera vastarlet vari kuteverwawo. Kune mhaka yei mapurisa asiri kufefeta kana kuri kunzi havazive vanhu vari kuita izvi?
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vange vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vari kuJohannesburg kuSouth Africa. Upenyu hunonzi hwave kuzoshanduka kumhuri dzinodarika zviuru zvina zverudzi rwevashona Rugere muKenya, zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekutanga kupa magwaro ekuzvarwa kuvana vemhuri idzi. Mhuri idzi dzanga dzave nemakore anodarika makumi mashanu dzichizivikanwa sevanhu vasina nyika yavanoti yavo. Rudzi rwevashona urwu rwakapinda muKenya mugore ra1962 ruchitungamirirwa navaJohan Masowe, avo vaifamba vachiparidza shoko nechechi yavo yepostori yeJohan Masowe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukure nemumwe wevatungamiriri vemhuri yevashona igere muKenya, vaOliver Muregerera.
Gurupu rekutanga rakapuwa mabirth certificate musono vanokwana kuita 600. Vamwe vakatonyoreswa iyo svondo rakapera, the rest vakatonyoreswa svondo rakapera iyo.
Muri kutaura zvemabirth certificates zvichiita kunga zviri kunangana nevana. Vari kupawo here nevanhu vakuru mabirth?
Vari kupa nevanhu vari vanhu vakuru nekuti iye zvinezvi generation yese iripo iye zvinezvi ruzhinji rwacho rwakabarirwa muno. Vazhinji vari vauyi vakauya vakapera kufa.
Matambudziko api amanga muchisangana nawo nekushayiwa magwaro ikoko?
Matambudziko atakanga tichisangana nawo ndeyekusungwa nekuti zvakavamba utongi hwapresident Moi. Pakava nedambudziko dzvuku nekuti pakabva pangotanga nekunzi maforina ese ngaadzokere kwawo. Munhu ainzi forina wacho munhu akabarirwa muno kuZimbabwe haakuzivi kuti asumuke aende kuZimbabwe haazivi kuti anotangira papi. Baba wacho akafa, mai vakafa. Vazhinji vevanhu vatinawo kuno vanhu vane vabereki vakafa vasingatombozivikanwa kuti kumusha kwavo ndekupi. Kuti munhu usenze kuti uwane chitupa chinoita kuti uwane basa pese pese kana kuti utore license yekuti uite business kana kuregista zvako zvakaita malines emafoni ariko mazuva ano aya, zvakava zvinhu zvakaoma. Saka takava neupenyu hwakaoma kwazvo.
Saka manga muchirarama sei musingakwanise kushanda vamuregerera?
Takakwanisa kurarama izvozvo zvokungomanikidzira ujari jari uchingoti kana dai ukabuda kuenda kunotengesa unongosungwa. Wasungwawo mumwewo asara ari pamba anosarawo achingoedzawo kuseenza chaawanawo achienda kunotengesa. Basa rakataa takanyanya kusimbirira, madzimai anga akasimbirira kubasa rekuruka machira kusona machira ekuisa mafurauzi. Ava madzibaba vakasimbirira kubasa rekuveza carpentry. Ndo mararamiro ata achingoita zvokumanikidzira izvozvo tichingosungwa.
Saka vana vangu vachikwanisa here kuenda kuchikoro vasina mabirth certificates?
Vana havana kukwanisa kuenda kuchikoro. Kuamba kwekusungwa kwedu kwakaita madropouts akawanda. Vazhinji vakatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekudawo kuti mabirth certificate mubereki haana, iye haana. Hapana munhu ane tsamba rese rese rinoindiketa kuti ndeve nyika ipi.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingazoshandurwa nekutanga kuwaniswa magwaro kwamaita uku?
Chinhu chaakutiratidzira kuti upenyu hungatomboita nani iye zvino pakutanga kupuwa magwaro ndekokuti hurumende iye zvino yatsigirana nesu chaizvo panyaya yekudzidza kwevana vedu. Kana dzimwe dzenguva pari kutobviswawo mabasaris anonzi mabasaris ekubatsiridza vana vedu kuti vadzidze. Saka zvaakutiratidzira kuti iye zvino izvi as a Shona community takuda kuona kahope kekuti zvikaramba zvichifamba kudaro zvingaende kuti zvinobatsiridza kune vaya vakanga vaita madropouts muzvikoro.
Avo vange vari mumwe wevatungamiriri vemhuri yevashona igere muKenya, vaOliver Muregerera, vari parunhare kuKenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Regai timbotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuHerald mapurisa anoti arambidza kuratidzira kwanhasi kwange kwakarongwa neMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. MuNewsday mune nyaya yokupambwa nekurohwa kuri kuramba kuchitwa munyika. MuDaily News mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vawedzera vanovachengeta pamwe chete nemachengeterwo avanoitwa zvichitevera kusagadzikana kuri mubato reZANU-PF. Daily News rekare rinoti vagari veBulawayo varamba kupamidzirwa kwemari yemitero iri kudiwa neBulawayo City Council, iyo inoda kupamidzira mitero ne 1000%. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Zwai mose mose muri Zimbabwe Studio 7 makadini. Ini maonero angu pane zvikuitika muZimbabwe. Ndiri kuona Chamisa asina basa nevanhu. Nekuti akaratidzira panofa vanhu vakawanda. Saka zvinoreva kuti ndopandiri kuti haana basa nevanhu. Dai anga ane basa nevanhu haasaita maitiro wayo.
Pamusoro iyi vateereri veStudio 7, nasinda zvipawo nguva yekuti ndimbotaurawo pasezvesevei nemakateerera pamusoro yevese vateereri. Inini ndoitwawo mensen ndirimudurban. Ndichitaurawo pamusoro penhau yevanhu vanowana machanisi ekutaura kana pastudioseven. Ngatichaurewo zvinhu zvedu zvese zviine respect mukati kutarisa vamunanza haasi munhu wati wava even more time yekuti tingatarisiri wakundikana kuti wakundikana pachikaro hatisati tanatsokuzviona hongu zvinhu zvirikudhura zvinhu zvikudii but hatisati tane muono isu ngatimboedze kungoshandisewo kana munamato chaiwo kuti zvinhu zvedu zvinombozame kugadzikana because zvakanakei kumacha tichiratidzira zvedu zvakanaka yezvisi izvozvo but chinhu chikuru ndechekuti ngatizivei anatsira zvinhu ndimwari ndoga munhu angagoni kunavisa zvinhu ndoga munhu angagoni ti zvinhu zvipambe mugwara rakanaka atenda zvavo.
Kwazuwai kwazuwai vateereri nevashamarari, ini ndinoitwa Timoti. Ndoda kungotaura koga pamusoro papurezidendi anotaura mashoko orunyararo munyika. Handizi kuti runyararo rwaanoreva ndirwupi rwacho. Ike zvinezvi tatenda akatorwa usiku akakuvadzwa akarobwa, hazvitaurwi nezvazvo zvinhu izvezvi. Kunongomirirwa kutaurwa nezvekuti sei vanhu vachida kumacha zvega. Saka runyararo rwacho rwunobva kupi? Tinofanira kudzidza runyararo kubva kuhurumende. Nesu tiva tita runyararo. Saka isu kana tisingadzidzi runyararo tinokonawo kusaita runyararo rwacho. Mozoblema vana, mozovakuvadza, mavarova, asi muri musingagoni kudzidzisa vana zvinhu zvakanaka.
Makadii makadii ko kustudio 7. Ini ndinoitwa Johnson Mafire kureva ndiri mukadoma. Ndinotiwo ini kuvanhu veZANU-PF ngavaregerere timboratidzirawo mamiriro aita nyika. Ivavo voga ndo vari kuguta veZANU-PF vakuru vakuru. Isu tichifa nenzara, hamuna kana chekudya munyika, hamuna kana mabasa munyika. Asi unonzwa vanapowo mangwana vachiti zvinhu zviri stable, zvinhu zvakamira zvakanaka imo munyika musina kana chirimo. Vana zvichiita matema danda, vanhu havazere neropa mumaoko mavo, vane utsinyi husingatomboiti. Ngavasiye vachamisa vamboratidzira, tiite zvinhu kwazvo zvinhu zvinooneka pakurarama. Ndatenda hangu.
Makadiko vateereri vestudio 7 nemavashamarari vacho, ndinoda kumbotaura pamusoro pemasoja. Masoja, svinurai kunyanya imi muri under 40 ngezi. Chauinacho chaichaicho hauna, hapana. Kana huku pamukuva pako hauna, padrungoshandiswa uchingoshandiswa uchingonyepera kunzi pei muri kukwidzirwa badiri kutengei. Panopera mwedzi munoema kuchema chema kuti hamusina mari yekuenda kumba chaiko chako kwaunogara. Mwana wako tarira chikoro chaari kudzidza, tarira hembe dzaari kupfeka, kana iwe vhiri rengoro zvaari chairo chairo, kumba hauna kana bhasikoro. Always kungoteerera zvinotaurwa nevanhu veZANU-PF. Wakazvarwa iriko ZANU-PF, ukapedza chikoro iriko. Chakatokufosa kuti uite musoja inhau yekuti hakuna mabasa. Pamwe pacho vamwe wacho tinotokutarisirai kuti dai muine mabasa masvinu nemadzidziro amaita ungosoro uchishandiswa. It's time for change. Chinjai unhu wenyu. Ndatenda. Richard Vabotswana.
Makadiko vashamarari vechirongwa chestudio 7 nevateereri vechirongwa chenhau dzemazviro kwazvo, nhau dzemandorokwati, nhau dzemandiriri. Ini ndinoda kuzivisavo nezvemashoko ekuhlidzirawo anotaugwa nanamatema dandavo nevavo vanozviti makurukota ezviri kuitika mukati menyika kana kuti vehome affairs yavo vekuZimbabwe. Ini ndinonzi Charles Muchana, ndiri kuLimpopo. Mashoko anava matema danda ekuda kuvhundusira vanhu kuti vasaenda kunoratidzira ndeaya ekuti mangwana kana vanhu vakasaenda neuwandu hwavo kwenzi vanhu vakaramba kuteerera kurudziro yekuratidzira yeMDC. Saka vanhu musambotya, nekuti donzvo riripo nderekuratidzira zviri pamutemo murunyararo kuti zvimabasa ose neutongi hwese huri kuitiwa. Hapana kana chiri kufadza vanhu veZimbabwe. Mhuri yose yeZimbabwe haisi kufarira utongi hwakadai hwekuti munyika munosara musina kana chunhu, kupera nemhepo here yekufema. Haa, pamunangagwa vakoniwa mani.
Makadini westudio 7, tiri kuteererai tinotenda nezvo zvamunotipa kurura zuva nezuva asi yeizvi tatambura kuno kuzimbabwe tatambura pamwe pa16 apa tichamboita zviri nantamacha kozi upenyu hauchagarike ba tatambura 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 ndiko the boss k buju pamutare pazimta
apo pastudio 7 makadini makadini ko inini ndiri kumbira kubvunzawo ava vanhu vezanu ivo vanotaura mashoko akaipa wani kune vanhu vemdc but vanhu vemdc vakangotaura kuti hurumende iripo iyo vanhu vakuwara nenzara inofanira kuti ibude vari kunzanzwa kuda kupindi kugura hurumende nechisimba ko ivo mashoko avo aanotaura ava vanodii bhozi ivo ndovari kutotaura mashoko akashata kudarika mashoko anotaura navanhu vemdc saka ivo kuratidza kuti ndivo vacho vadzvinyiriri ende muzimbabwe hamuna chinombofa chanaka zanupf isina kubuda zanupf yese ngaibude saka inda vanhu vadongotaura kuti mugabe mugabe ndakauraya nyika naiye munangagwa paiurayiwa nyika namugabe munangagwa angatoripo toraura anzi corruption mabata munhu anzi mabata munhu wane mukadzi ino kumuvenga kwevanhu vezano
vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende yeamerica yatemera zvirango pane vaimbo vemukuru wevasori musudan ichiti pane umbowo hunoratidza kuti vaityora kodzero dzevanhu bazi reamerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rati vasala abdalla mohamed sali gosh vakatocha vanhu mazuva avakange vari mukuru wevasori pasi pava omar al bashir zvirango izvi zvinorambidza vagosha nemhuri yavo kuti vapinde muamerica vanhu vanopfuura gumi nevana vafa mukurwisana kwaitwa nevarwi vanoda kuzvitonga mumyanmar varwi ava vakarwisa chikoro chemauto chiri kumaodzanyemba kwemyanmar uko kunogara varwi vemarudzi asingade kutongwa nehurumende yenyika makateerera kustudio 7 anemi muchirongwa tanonoka wande ndiri muwashington dc ndi full time Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau Zimbabwe Republic Post inoti yarambidza kuratidzira kwanhasi kwarongwa nebato remdc inotungamirwa navanelson jamisa asi bato iri rinoti kuratidzira kuri kuenderera mberi hurumende yeamerica neyebritain dziri kushora zvikuru nyaya yekupambwa nekuitwa kafira mberi kwenhengo dzemdc tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti mosora zvakanaka
Soku isika tisenda baku vi.